kubutsana kurwa neAmerica pamusoro pezvinhu zvinofanira kuitwa munyika munomu zvinhu zvinototarisirwawo nevana vemuZimbabwe zvakanyanya kuti tinoda kuti kodzero dzedu sevana vemuZimbabwe dzinge dzichiremekedzwa kuurayiwa kwakaita vanhu nemasoja zvinhu zvitori kunze kwemutemo wedu wenyika saka handifungi kuti zvinganetsa hurumende yava Munangagwa kuti vatevedzerewo tsika dzedu dzemutemo yenyika saka kana vachida kuti zvirango zvinotaurwa nezvazvo zvibve ngavangotevedzere mitemo yedu yenyika yekuti hatifaniri kushungurudzana hatifaniri kuurayana hatifaniri kurovana zvinototikatyamadza kuti zvinozototaurwa nevaenzi kuti pamushapo regedzai kukuwadzana isu tichingoti tichingokuwadzana chete hurumende yamunangagwa ngaingotevedzere mitemo yekuchengetedza vana venyika inei pasina kuurayana pasina kupondana pasina kutyidzirana tinoona zvikangoitwa izvozvo gwara nova rangozaruka
vaporusingazi munoonawo senyaya
munoona zviri kuitika zviri pachena kuti hurumende yedu yemuZimbabwe ichitungamirwa nahis excellency president vamunangagwa iri kuzama nepainokwanisa pese kuti ione kodzero dzevanhu ione kuti magariro evanhu haasi violated ndinofunga muri kuzviona zviri kuitwa kuti pane shanduko huru asi tiri kuti isusu America haizombopererwi nechokutaura kunyambonatsa izvi unoona vaakutanga zvimwe kunatsa izvi vanongoramba vachichinja magoal posts hapana chatingachati muno muZimbabwe hachisi kuteedzerwa panyaya dzekodzero dzevanhu vanhu vane mvumo yokuita zvavanofunga kuita iwo mademonstration aya pavanomadira vakamaita vachimakumbira nemazvo vanongoita wani hapana unovarambidza saka kodzero dziri kutaurwa idzi handizi kuti kodzero dzerudzii
vasaruwaka
aiwa zve ndingada kuti nditondedze hama yangu honorable porusingazi kuti last year musi wa 1 August vanhu vakaurayiwa nemasoja aishandisa mbumburu mudhorobha reHarare nanhasi hatisati tanzwa kuti pane ati apiwa mhosva iyoyo nekuti zvinhu zviri kunze kwemutemo kuuraya vana venyika inei musiri mukati mehondo hapana chati chatorwa danho saka kutaura handiko kuri kutarisirwa nevanhu asi zviito ndo zvinotaura kupfuura manzwi shondo rino chairo mupalamendi pane akatobvunza umwe wedu mamembers of parliament achida kunzwa kuti ko zvataakuona masoja aakuita seaakuwanda zvakare mumigwagwa iwo president vasati vauya kunosuma kuti wane operation yavari kuita sei zviri kufamba seizvozvo ndokutyora mutemo wedu wenyika nekuti pese panodeployiwa masoja panofanirwa kutouya kunosumwa kudare reparliament kuti ndo zvaakuitwa
vaporusingazi
mutungamiri wenyika paitika chiitiko ichi vakasvika pakuumba commission of inquiry iyo yakauya waimbova mutungamiri wekusouth africa vamotlandi vakabvunzurudza nekomishoni yavo kuti zvinhu zvakafamba sei yes tine urombo nezvakaitika asi hazvina kutangwa nemasoja kana kuti ndo akati huyai kuno tizosvika pakusvika pane zvakaitika izvi zvavari kureva kuti tiri kuona masoja akawanda achindo akufamba mumigwagwa kana kuita sei ngavazive kuti masoja vanhu ende vanhu masoja emuno muZimbabwe mazhinji anogara nesu macivilian kana kuti povo mumarokesheni vari kureva ivo masoja ari kuinda kubasa makuseni achitokwirawo makombi vakangomaona vamasoja maviri matatu kotonzi masoja adiployiwa ko votadzowo kubva kudzimba dzavo vachiinda kumabasa
todzoka kwamuriwo vasaruwaka tichitarisa iyo nyaya yezvirango izvi mungati ndozviri kukonzera here kuti upfumi huende kumawere
nyayemasanctions kuhwanda nemunhu chaivo chaivo chikuru chiri kuputsa huori nenyaya yekuti mitemo yedu haigondeki nhasi pane mutemo wemangwana hazvichateedzerwi saka ndo pane dambudziko redu ipapo
vaporusingazi petai zvenyu chirongwa chedu
ndinoshamisika vamwe vangu mugare reparamendi vachiramba kuti masanction hakuna ivo vakamaisa vachitotaura kuti masanction tiri kupa uye tiri kuwedzera muZimbabwe. Ndiudzei kuti upfumi hungakura sei